day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi masere nevatanhatu 86 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kunonotsa kuvhurwa kwezvikoro chinhu chakanaka, asi pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mana ane gumi nevasere 2418, zvichitevera kufa kwevanhu makumi masere nevatanhatu 86 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe neumwe 2491 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevaviri 1,036,252. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu ane mazana matanhatu negumi 630,610. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana masere ane gumi nevasere 818. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi masere 380 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi mana nevatatu 243 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi manomwe nezvisere nemazana masere ane makumi manomwe nevaviri 78,872. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevana 49,774. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga, vanoti hatifanirwi kuvhunduka asi kuita zvese zvatinokwanisa kuita, vachiti zvinobatsira chose kuti vanhu kumaruwa havagari vakaungana simumadhorobha. Dr. Ranga vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti mushonga wenhomba yeCOVID-19 unowanikwa munzvimbo dzose munyika, uye hurumende inofanirwawo kuona kuti mitemo yelockdown inotevedzerwa zvakakwana.
Chirwere cheCovid-19 chava paya tinoti third wave year muZimbabwe. Kwira zvakanyanya and zvinosiririsa nekuti ari kunyaramba achikwira like nasi tazvauti kune vanhu 86 reported dying from COVID. Saka ndinoona kuti pane matanho anofanira kutorwa kuti chirwere chisaramba chichipararira mucommunity. Nokuti chiri kuitika nechekuti vatatu vakabata chirwere vochiparadzira kune vamwe vatatu vana, choramba chichidaro. Ndosaka pachida kuti mamezures ekuti chirwere chisaramba chichipararira.
Matanho angavatorwa apa ndeapi? Tichiona zvatiri kuita izvi kuti chirwere ichi chava kufararira nekumaruwa kwanga kwakambonyarara nguva yese ichi.
Iyi dambudziko ratopararira nyika yese. Sezvatinoziva kumaruwa vanhu vanogara vakati paradzanei, saka zvinobatsira kuti chirwere chisakurumidza kufamba. Asi sekuona kwatinoita maruwa iye zvinezvi abatira chirwere. Saka zvazvinoreva ndezvekuti matanho anofanira kutorwa anenge achifanira kubata nyika yese kusvika tava panguva yekuti chirwere hachicharambe chichipararira. Kune yatinoti flattening the curve. Because I'm sure zvipatara izvozvi izvi pamwe zvaakukurirwa zvaakuwandirwa kumaruwa nemumadhorobha. Saka I think hurumende inofanira kunge iri kutarisa in terms of kuti malockdown aya havange vachiita, how can they be more effective and more kuti achieve goal yavo nochirwe saramba chiparira. Uyezve nyaya yemavaccination, nokuti mushonga the ultimate treatment or the ultimate prevention measure kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda. Saka izvozvo tofanira kuti hurumende unofanira kuona kuti vaccination iri kufamba nekumaruwa everywhere in the country. Of course tofanira kutarisa zvekuti ivo vari kubatira chirwere ava tiri kuita sei in terms of isolation, quarantine, nekumeka sure kuti magatherings haasi kuitwa, whether makereke kana dziri ndufu. Manumbers yavanhu vari kuatenda mafunera vanofanira kunge ari mashoma, uyezve kuti vanhu vanenge vachifanira kutevedzera mamezures aya atagara tichitaura emaface mask nezvimwe zvakadaro.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti nyaya yokuwedzerwa kunonoka kuvhurwa kwezvikoro nemasvondo maviri inyaya yakanaka chose, nekuti zvikoro zvacho hazvivhurike nekuda kwekuti zvikoro zvacho hazvina kugadzirira zvakakwana kudzivirira COVID-19. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti zvikoro zvisavhurwa nguva ino inyaya yekuti varayiridzi havana mari kuti vashandise kuti vadzokere kubasa. Zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa svondo rino nechipiri, asi nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19, hurumende yakaona zvakakodzera kuti izvi zvimbomira. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yekuekstendwa kwe2 weeks hongu inyaya yakatonaka, nekuti zvikoro zvacho hazvivhuriki. Hazvivhuriki nekuda kwenyaya mbiri dzakanyanyokosha. Yekutanga ndechekuti zvikoro hazvisi sefi, hakuna kapasiti yekutesta vanhu vachipinda muzvikoro, hakuna kapasiti yekuadhiya to mastandard operating procedures, hakuna kapasiti yekuti vana vasatapurirane anenge ari mahotspots. Chechipiri ndechekuti hazvivhuriki nekuti varayiridzi havana mari yekushanda kuti vadzokere kubasa. Saka hongu 2 weeks dzokatonaka kuti dziekstendwe, asi hadzitokwani kana zvinhu zvikange zvisina kuti zvisina kugadzirwa. Ende tichitiwo kuhurumende ngakudzisangove 2 weeks dzekuwedzera chete, asi dzive 2 weeks dzekuti pabatwe dishi rekugadzirisa kuti zvinhu zvidii zvifambe. Asi tinoziya nenhoroondo yedu kuti dishi racho vanogona kusariita 2 weeks dzogona kupera pasina zvavaita.
Sangano renyu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nderimwe remasangano anga achikurudzira kuti dai zvikoro zvanonoka kuvhurwa. Saka tingati here muri kutambira danho iroro?
Isa hatina kumbobvira tafarira kuti zvikoro zvinononoke kuvhurwa nekuti chatotora ndicho kuti vana vadzidze. Asi dambudziko ratiri kuita nderekuti utungamiriri wedu panoramba achidzokorora mistake imwe chete gore negore. Nyaya yecovid-19 haina kutanga mwedzi uno, takatanga nayo muna gore rakapera muna 2020. Tinotarisira kuti panguva dzino tingadai tane dzimwe gadziriro dzatinadzo kuti tisarambe tichiita kunge vanhu vari kuvhunduka zviri kuitika. Covid iripo zviri kungozikanwa nemunhu wese. Kutanga tiri kuti hurumende panguva ino ingadai yakatogadzira hwaro kuti vana vangarambe vachidzidza sei vasingaende kuzvikoro, sekuti zvaingozikamwa kuti pachasiwa nguva yekuti zvikoro hakusikudzokero. Chechipiri ndechekuti ndezvinhu zvatingaite kuti kana paita sekuti patinyevenukei kuzvikoro kwacho kwaane zvikwanisiro here zvekuti vana vadzidze zviri safe, taita sei kuti vana zvikoro zvaadhiye kumastandard operating procedures. Chechitatu tiri kuti kumihoro yevarayiridzi yagara ichingochemwa makore nemakore, 2 weeks dzichapera varayiridzi voramba vachingoti hatikwanisi kudzokera kuzvikoro nekuti hatina mari. Saka isu tiri kungoti tinotoshokeka nekuti hurumende iri kuita kunge iri kuanaudza zvinhu zvinoshamisira. Zvinove zvinhu zvangadai zvagara zviri muurongwa, asi patori nehumwe urongwa hwekuti vana havangarege kuramba vachidzidza nekuti dambudziko iri tagara takuziva kuti tinaro. Tinofanira kunge tane hwaro hwatagadzira hwekuti dzimwe nzirawo dzekudzidza kwevana dzirambe dzichienderera mberi.
Imiwo semasangano anomirira varayiridzi, hamunawo here zvirongwa zvamunogona kuitawo nehurumende munguva idzodzi dzakaoma kudai muchishanda pamwe chete kuti mugadzirise matambudziko iwayo?
Isusu zvatakatoita chekutanga takanyora gwaro ratinogara tichitaura education in emergencies, tikanyora tikagara pasi sematicha unionzi tikati toita sei kuti vana varamba vachidzidza zvikoro kana zvakavharwa. Tikanyora masuggestions edu ari concrete, ari realistic, akaita kuti mwana wega wega izvizvi angadai ari kuzodzidza. Tikapedza tikaendesa kuhurumende, hurumende nanhasi vakagarira gwaro iroro. Vanhu ara kutobata huruva ari kutobatari rumasherifu avo ndokushandidzana kwatirichitadza tichiti pamwe dzimwe nguva vanoremerwa nenguva dzekufunga sevanhu vane ge vakuwana zvekuita zvakawanda. Isu saka tizingatigare pasi, dai vakadzoka vachiti pamwe makanganisa kunyora dai mawedzera isi tikadai takawedzera. Asi kusadzoka kwatiri kureva kuti havasitori prepared kuti tiitezvo. Chechipiri tikagara pasi kanyora rimwe gwaro retraining yekudzidzisa varayiridzi kuti mungakwanise kudzidzisa sei kana muri kudzimba dzenyu musiri kuzvikoro. Ii toolkit yatakagadzira tikatombotraina mamwe maticha, tikaripawo hurumende kuti igare chionaiwo pane zvinoda kuwedzerwa muwedzere, tiite kuti maticha adzidzire kuti vangadzidzise vana vase vari kumba wedza online kana kuti offline. Hurumende zvakare yakangobata gwaro iro raina zvayati yaita. Isusu tisi tatione dishi rekuedza kudzidzisa nekupopularisa kumaticha vashoma vatabata vachidzidza. Asi hurumende toine mari yenyika, isu hatina mari yakawanda. Tetinoshanza tumashoma twatatora kumaticha ari kutambura totoriunganidza toshingiwa tikaita sei kueducation. Chechitatu tinogara tichichema kuhurumende kuti tade kumborovanisa misoro pamwe chete nhaurirano dzemihoro dzigadziriswe. Dai taita zvikoro zvisati zvavhurwa hurumende haitiri keinenge yakangoti vatavata kusvikira musi watichazenge tatadza kudzokera kuchikoro. Tichatanga kudzokera zvakare chiti tiri kuipandukira kuti kutumwa newesi, asi iri iyo ine unyope hwekuti dai taita musoro pamwe chete taumupa dzidzo yevana vedu. Vana vedu vasaramba vachirasikirwa nekuti hatina imwe nyika kunze kwedu kweZimbabwe yatinoda kuti tiumbe pamwe chete.
Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanji munyaya dzehupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya hupfumi hweZimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemuSouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Muzvare Sekai Kavarika anoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindastry muZimbabwe sezvo maindastry aya achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kuDurban kunowandiko kune mhirizhonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, maindastry yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira zvingango kunzvera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa, vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying, nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto. Shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa popoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angavepo pari zvino anoratidza kuti mirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadima miriro yezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastiri akatoparadzwa kare nemirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuodha zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga ma raw materials from South Africa. Tine ma informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine ma individual families, ma households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi. Vanhu ivava vachatambira mari.
Chipanga mazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western, then it means pane bagro fana kuitwa exploring options yayo kuenda through Mozambique.
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vadanai majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekuti pamamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica, kana kuti $2.23 billion. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora, kana kuti $1.73 billion. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, mapurasitiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehwe emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvo zvinoratidza kuti South Africa ikahetsura, Zimbabwe inohetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Meya vedhorobha reBindura vaBrian Campbell vari kukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba yavanoti iri kumakiriniki ekanzuru nedzimwe nzvimbo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kunyange kune mamwe madhorobha nhomba iri kuita shoma, vaCampbell vanoti nyaya yokushaya ruzivo iri kupa kuti vanhu vashoma vaende kunobayiwa mudhorobha ravo. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaCampbell.
Zvechokwadi, chirwere chiriko vanhu tinofanira kuzvidzivirira kubudikidza nezvinokurudzirwa neUN kunyango neMinister of Health kuita inonzi social distancing, kufamba takapfeka maface mask, kuita zvesanitization nedzimwe dzese nzira dzinosanganisira kuva tichibva muuchapa kuti tidzivirire chirwere ichi. Munombindura tusu semunicipality pamaclinics edu mishonga yevaccine iripo. Tinotenda ipapo kuti hurumende iri kushanda nesu zvakanaka iripo. Asi chinhu chinongotinetse mucommunity mukurarama, vanhu vachine kutenda kwezvinotaurwa kunyanya kubva kuzvitendero zvavo nezvinongobuda mumasocial media.
Ende zvipi zvimungapa muenzaniso here vakemu?
Zvimwe zvekuchisidzirana nezvipi zvinongotaurika taurika. Saka izvo ndo zvinodzosera vanhu vakawanda kumashure kuti vasabaye mavaccina.
Asika vamwe kune dzimwe nzvimbo vari kuchema chema kuti vari kuenda, asi vanhu vanenge vakawandisa, nhomba dzacho dzinenge dzishoma. Zvakamira sei mudhorobha renyu iri rebindura? Dzirimo here nhomba?
Kuvapo mumaclinics edu atovepo zvokuti vanhu tokurudzira kuti vanhu vaende vanobayiwa kuti tidzivirire kuenderera mberi kwechirwere ichi. Isu vamwe takagara tatobayiwa kare kare, even second jab yacho takatopedza nazvo.
Totarisawo uwandu hwakapiwa iro dhorobha rebindura, mungaziva kuti makapiwa nhomba dzakawanda zvakadii?
Kuti ndingataure manumbers kuti ndingati takapiwa mathousands akati, ipapo ndinganyepe, handina manumbers. Uyezve izvozvo munogona kuzviwana kubva kuna provincial doctor ndokuna kune statistics dzakadaro. Asi takapiwa dzakawanda mumaclinics edu isu secouncil yebindura municipality.
Ndekupi kungaendwe nevanhu kubindura kwamuri kuti kune makirinika ekanzuro aya vakembo?
Kukliniki yedu yekuchwaridzo kuchipadze kwese nhomba dziri iko ikoko, even kana kugomo kuhospital renyika toziva kuti dziri iko. Saka tinongokurudzira kuti vanhu ngavaende vanobayiwa, vanhu ngavabayiwe zvinhu zviite zvichinaka.
Meya vedhorobha rebindura vaBrian Campbell vange vari parunhare kubindura naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasateerera kutukwa kuri kuitwa hurumende yeZANU-PF pamusoro pekutadza kuita basa rayo, vachiti vanhu ava vanoshuvira nyika zvinhu zvakaipa. Vakafanobata chigaro chegurukota remuhofisi yemutungamiri weSouth Africa amai Kumbudzo Ntwatseni vazivisa kuti mauto nemapurisa apinzwa muguta rePhoenix mudunhu reKwaZulu-Natal mushure mokurwisana pakati pemarudzi akasiyana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Di Studio 7 apo mese vashamarari magadi tinotenda nebasa ramunobata, tichitenda nemubvunzo sometimes dzamunombobvunza mwechivabvunza iwo weZANU-PF iwo MDC vese mubvunzo dzamunobvunza, so dzinondinakidza ende munobvunza savanhu vari dzora dzezvavanoita pastudio apo. But ndinotenda kumbotaura hangu panguva dzino dzanhasi ndichide kubvunza kuti ko pane vamwe vamai vakataura apa vachitaura ngenyaya yemavhoti kuti vanhu ngavaungane vazoverengwa kuti vachamisa ndevapi vachichi ndevapi. Vaungonawo pfungwa yavo yakanaka, mai yanga yakanaka zvisingaiti. But handiti chinhu chese chinenge chichiitwa chinenge chine mutemo naaccording to the law inenge yakasainirwana pasi rino rese nemuAfrica imomo zvakasainirwana. Handiti but chinhu chikuru chandanga chide kutaura panyaya yemaende kuchinenge chekuti yes, ZANU-PF ine chisimba chekubiridzira zvese inazvo ende zviri pachero ZANU-PF inobira. But chinhu chandanga chide kutaura ndechekuti inini mavhoti aya ngavasaverengwa nevanhu vari muZimbabwe. ngavatsvagwe vanwana vanobva maybe outside our countries vauye vachiverenga iwo mavhoti zviri pajekerere kwete kuti vaverengese vanhu vari muzimbabwe zvakangofanana ruzeki aimbofi yakazombotiozana mgc yawina kushamarira muromo iwowo hanhema tatenda muone zvarakanaka
mangwanani vashamariri vestudio 7 haina handina zvakawanda zvandingataura pakukwazisana papo nekuti ndiri kutoshushikana nevana vezimbabwe vari kuno kusouth africa vamwe vatinavo kunoku vari kuonekwa pamavhidhiyo vachitojoina vanhu vemuno musouth africa vari kuita luti nekudistroya upfumi hwesouth africa zvinotishoresa zvinhu zvakadai so zvinotishoresa kudhara dhara kuma2001 uko tichatanga kuuya musouth africa isi tichangaita border jumping tichiuya kunozvitsvakira vana vedu choubiri kwanga kusina zvinhu zvose izvi asi izvezvi kwazara vamwe vanhu vakadzi vanotiza vachipfutsa misha yavo vachitiza varume kuzimbabwe uko vachiti kwaichotiza nhamo vachipusiya vaputsa dzimba kuzimbabwe vachimanyira kuno south africa vachifunga kuti ikenani vachiya kuzotinyadzisa zvakadai hazvina hunhu zvinhu zvoitwa nevana vezimbabwe vana vose vakawanikwa vachipinda pazvinhu zvakaita sezvizvi zviri kuitika kuno south africa zvekupaza mashopu nekupisa mashopu vanowanikwa varimo tichivaona mumavhidhiyo zvinotinyadzisa zvinhu zvakadai ndinoti kuhurumende yesouth africa mapemiti usatipa mapemiti ngatidzidze kudzokera kumba zvinonyadzisa zvinhu zvakadai zvinoitika kuno south africa mwana wezimbabwe ziva nhamo yako yawakafambira ziva nhamo yako yakakusimudza kumba pamunhanga uchisiya mhuri yako chieni kamhuri yako uchiya kuno south africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica gavhuna vedunhu renew york vaandrew cuomo vari kutarisirwa kugara pasi vachibvunzurudzwa nevaferefeti vanobva kubazi ragweta guru kana kuti attorney general vedunhu renew york izvi zvinoratidza kuti ongororo yakaitwa kwemwedzi mina yapfuura yave kusvika kumagumo vakuomo vari kupomerwa mhosva yekuita nekutaura zvisakafanira kuvanhukadzi vaishanda pasi pavo vakuomo vebato redemocratic party vari kuferefetwa negweta guru redunhu renew york amai leticia james vari vebato redemocratic party vakuomo avo vakamboramba mhosva dzavari kupomerwa vakambokumbira ruregerero vachiti vane urombo kana vakakonzera kuti vamwe vanhu vasanzwa zvakanaka muongororo yakaitwa mudunhu renew york ruzhinji rwevagari vedunhu iri vakati vakuomo vasabve pachinzvimbo cheugavhuna asi vachitiwo varege kuzokwikwidza zvakare vakuomo vari kuramba zvavari kupomerwa uye hazvisati zvazikanwa kuti vanoda kukwikwidza zvakare here sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi masere nevatanhatu 86 vakafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe nezuro rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kunonotsa kuvhura kwezvikoro chinhu chakanaka asi pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa zvikoro zvisati zvavhurwa nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mhirishonga iri kuitika musouth africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hwezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.